pfungwa idzi dzakabuda pamusangano wekuzeranya yegukura hundi wakaitwa muburawa yanezuro maneru vadhumiso dharengwa vanove mutungamiri webato rezapu uye varumwe vevatungamiri webato iri vakashungurudzwa zvikuru panguva iyi vakati gukura hundi yakatangwa nehurumende yavarobert mugabe nechinangwa chekuda kuti munyika musave nebato raipikisa vadharengwa vakati mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa nemumwe wevanhu vanonyatsoziva zvose zvakaitika panguva yegukura hundi vakati zvakakosha kuti hurumende igadzirise nyaya iyi zvachose muzvinafundo martin rupia avo vakataurawo pamusangano uyu vakatiwo zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo vakapa muenzaniso wedzimwe nyika dzemuafrica dzakadai setogo neethiopia uko vakati kuri kuitwa nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo mushure mekurwisana kwakamboitika munyika idzi varupia vakaudza studio 7 kuti vanoona kusainwa kwemutemo wenational peace and reconciliation commission act kuchibatsira zvikuru kuti nyaya iyi igadziriswe
ini handifunge kuti nguva yasvika yokuti vanhu vari muhurumende for more than 5 weeks kana mashanu tingatanga kutaura kuti zvinhu zvavari kutaura zvatofeira ngativapei mukana ngativapei space kuti vatirakidze ivo kuti zvataita izvi manje tinoda kubatanidza vanhu tiende mberi ndo mafungiro avo
vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vakati kunyange hazvo mutemo wenprc act wavepo vanotyira kuti hurumende yezanupf inogona kusave nehanya nekugadzirisa nyaya yegukura hundi sezvange zvichingoitika kwemakore ose apfuura asi varupia vakati vanhu vanofanirwa kupa hurumende yava munangagwa mukana reverend ray motsi vezimbabwe christian alliance vachishandawo nesangano renational transitional justice working group vakatiwo havangakwanisi kutaura kuti hurumende ichakwanisa here kana kuti kwete kugadzirisa nyaya iyi asi vakati vanotambira kuvepo kwemutemo wenprc sedanho rakakosha musangano uyu wakapindwa nevanhu vakawanda zvikuru kusanganisira vamwe vakabatwa nenyaya yegukura hundi varwiri vekodzero dzevanhu vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevanhuwo zvavo pakamboitika mhirizhonga pamusangano uyu kwekanguva kadiki mushure mekunge mumwe musikana wechidiki uyo akangozviti masvanda akataura mashoko ekuti vanhu havafanirwe kukoshesa kuurayiwa kwevanhu panguva yegukura hundi chete pakungataurwe kuurayiwa kwakaitwa vanhu nehurumende yevachena panguva yehondo murodhesia mhirizhonga iyi yakazopera musangano ukaenderera mberi mushure mekunge musikana uyu aburiswa mumusangano uyu vakonti muhlanga avo vane mukurumbira mukugadzira mitambo yedrama netelevhizhen vakaudza musangano uyu kuti misangano yakadai haina zvainonyanyobatsira kana ichiitwa pakati pevanhu chete pasina vehurumende vanenge vachinzwa zvichemo zvevanhu asi gweta vaalec muchadehama vakaudza studio 7 kuti misangano yakadai yakakosha uye inofanirwa kuitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti vanhu vanyatsonzwisisa nyaya yegukura hundi
hapana muganhu wokuti kutaura kunofanirwa kuita kunani dialogue zvinoreva kutaurirana saka hatitauriranei semazimbabweni kusatawirirana takatarisana nemhirizhonga yakaitika kudhara inosanganisa nyaya dzegukura hundi hapana anonziye ngaatore kutaurana ukaende nako kuhurumende kana kuti hurumende ngaivoine kutaurana naweko iwe kwatiri mazimbabweni ngatitauranei pachedu tiri vaviri kana tiri mapoka kana tiri magungano akawanda wanda kana tiri vanhu sehurumende kana hurumende nesu asi chero zvichireva kuti tiri kutaurirana nenyaya dzakaitika kusvika tawana solution yekuti toita sei nezvazvo
vamuchade hama vakatiwo vanhu havafanirwe kushushikana kuti chii chingaitwe kana hurumende ikasada kugadzirisa nyaya yegukura hundi vachiti bumbiro remutemo wenyika rinopa vanhu kodzero dzinoita kuti vakwanise kuudza hurumende zvavanoda kuti zviitwe panyaya dzakakosha seiyi
kana hurumende ikatarisa kuti iri kutsika-tsika isusu vanhu tinoita kamagungano akadai tichitaura nezvazvo kusvika taenda kwairi toti aiwa tasvika pachinhambo chekuti tichiita zvakati nekuti ndo zviri kutaura mutemo ndo zviri mubumbiro ndo zvatiri kuda saka hurumende haina kodzero yekuramba hurumende chiiko hurumende vanhuka saka isusu vanhu hatingati tichazvirambidza ndambotaura kuti tese takazvitanga saka hurumende handione ichiramba nokuti hurumende tese
musangano wanezuro wakarongwa nesangano resouthern africa political economy series SATES, pamwe ne Women's Institute for Leadership Development kana kuti WILD. Mumansangano wakadai wakaitwa mazuva mashoma apfuura muHarare, uye veSATES vanoti vane chinangwa chekuita mimwe misangano yakadai senzira yekurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yeguguru hundi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mahadhi, avo vakanzi vaone nezvenyaya iyi muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.